kusunungura nokurwira nokutonga kwaMwari, kusunungura nokurwira nokutonga kwaMwari. Muteereri, muchirongwa chakapfuura nechakange chapfuura mumashure macho, ndaitaura pamusoro pevadzidzisi venhema. Asi kana uchitaura pamusoro pevadzidzisi venhema, zvinoita sokunge uri kutaura pamusoro pemukombe. Hazviiti kuti utaure pamusoro pemukombe ugorega kutaura pamusoro pechirongo, nekuti zvinofambirana mukombe nechirongo, bhande nebhurukwa, zvinofambirana zvine izvozvo. Saka ndiri kuti ini pandaitaura pamusoro pedzidziso dzenhema, ndaitaurawo pamusoro pevadzidzisi venhema. Pandaitaura pamusoro pevadzidzisi venhema, panguva imwe chete iyoyo ndaitaurawo pamusoro pedzidziso dzenhema. Nekuti hazvigoni kuti pave nevadzidzisi venhema pasina dzidziso dzenhema. Ndo zvinhu zvaiyambirwa namupostori Petro achiyambira vatendi venguva yake, achiti ngwarirai kune imwe nhamo inogona kuunza kuparadzwa mukati mekunamata kwenyu, inogona kuunza kuparadzwa mukati mokutenda kwenyu. Nhamo yakakura zvikuru, nhamo yakangoipa sokuipa kwakaita upombwe, nhamo yakangoipa sokuipa kwakaita umbavha, nhamo yakangoipa sokuipa kwakaita uori, nhamo yakangoipa sokuipa kwakaita umhondi, nhamo yakangoipa sokuipa kwakaita zvivi zvakasiyana-siyana zvatinoverenga mushoko raMwari. Nhamo iyoyo iri nhamo inounzwa nevadzidzisi venhema, iri nhamo yedzidziso dzenhema. Saka inhamo inoda kuti ingwarirwe mumachechi, nekuti inoparadza chechi, inoparadza vanhu, inokonzera kuti zvauri kushandira nhasi zvose zviparare nekuda kwekuti wapinda mudzidziso dzenhema. Muteereri, ndakasimbisisa zvikuru muchirongwa chakapfuura kuti mhando yechinamato yatakasiyirwa naJesu Kristu, chitendero chemutestamende itsva, chitendero chinosimbisisa chokwadi, chitendero chinosimbisisa kunamata Mwari mumweya nemuchokwadi, chitendero chisingangosimbisisi mweya bedzi. Ndakatoyambira muchirongwa chakapfuura kuti ukaona uri muchechi inoti zvese ndezvemweya, ndakamboita gakava nevamwe baba rimwe zuva rimwe gore, takanga takwira chovha mubayiwa tose tichienda kudhorobha kwataienda, ndobva tatanga kutaura nyaya dzeshoko raMwari tiri muchovha mubayiwa imomo. Baba vaya ndobva vataura mashoko ekutiwo munhu mutema haade Bhaibheri, nekuti Bhaibheri ndere varungu, Bhaibheri ndere vachena, nekuda kwekuti vachena havana mweya mutsvene, saka ndo vanoda Bhaibheri kuti vanzwe kuti Mwari anoti kudii. Isusu vanhu vatema hatidi Bhaibheri nekuti tine mweya mutsvene, saka Bhaibheri harina basa. Mweya mutsvene ndo vanotidzidzisa kuti Mwari vari kuti kudii. Hapana nhema dzinopfuura idzodzo. Ndokunyeba kwepamusoro-soro ikoko. Muteereri, ndakaudza vakuru ava ndikati, iye akambokuudzai kuti kune mweya mutsvene ndiani? Handiti kuti ndizoziva. Vakuru vakati kuziva mbuya huudzwa. Handiti, saka kuti ndizoziva kuti kune anonzi mweya mutsvene, ndakamuziva kuburikidza neBhaibheri. Kuti ndizive kuti mweya mutsvene ane unhu hwakafanana nehwemunhu, ndakazviziva kuburikidza nekuzviverenga mushoko raMwari. Kuti ndizive kuti mweya mutsvene ndiye mumwe wechitatu muna Mwari vatatu muhumwe chete, ndakazvidzidziswa nokuda kweBhaibheri. Kuti ndizive Mwari sezvavanofanira kuzikanwa chaizvo, kuti ndizive kuti vanonzi Yahwe, ndakazviziva sei? Ndakazviziva kuburikidza nokuverenga Bhaibheri. Saka kunamata kose kunoda kutarisira kudzidza Bhaibheri pasi, kunamata ikoko hakuna kuti twasa twasa. Kunamata kunopedzisira kwaisa vanhu mudzidziso dzenhema. Kunamata kunopedzisira kwaisa vanhu mumaoko evadzidzisi venhema. Kunamata kwechokwadi kunoedza kubatanidza kunamata Mwari mumweya hongu asiwo nomuchokwadi. Hanzi naJesu vari patsime repaSamaria. Nguva yauya apo vanonamata Mwari vanofanira kumunamata mumweya nemuchokwadi. Ukaverenga kubva kuna Johane chitsauko 4 kubva pandima 1 kusvika pandima 21 unoona nyaya yose yandiri kutaura iyi. Nyaya yekunamata Mwari mumweya nemuchokwadi. Chero vaimbi vakatsinira Jehovha unotsvaga vanomunamata mumweya nomuchokwadi, vanomunamata nokumutevera mumweya nomuchokwadi. Vaimbi vakatsinira. Saka ndiwe ana anoda kuramba zvinhu zviri mushoko raMwari, anoda kuramba zvinhu zvakatsinirwa kunyange nevaimbi, zvatiri kutsinirawo isu kunyange pakudzidzisa kwatinoita. Ndiri kuti inini kunamata kwechokwadi ngakuve kunamata kwakamira panheyo yechokwadi. Kunamata kwetestamende itsva, kunamata kwekunamata Mwari muchokwadi. Chokwadi tinochiwana kupi? Chokwadi tinochiwana muBhaibheri. Kuti ndizive Mwari sekuvaziva kwandinoita iBhaibheri. Kuti ndizive Mweya Mutsvene sekuvaziva kwandinoita iBhaibheri. Kuti ndizive munhu sezvaari ndakadzidziswa neBhaibheri kuti munhu akanga akamira kudai akadai akadai. Hanzi naApostori Pauro kuvaRoma, hanzi vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Pane imwe nzvimbo zvikanzi mubairo wezvivi rufu, asi chipo chaMwari chokungopiwa ndiwo upenyu husingaperi uri muna Jesu Kristu. Ndochokwadi chinodzidziswa muBhaibheri. Ndochokwadi chandiri kuedza kudzidzisa pano pachirongwa. Ndiri kutaura ndakanyatsodzikama, ndakanyatsopfavirira, nekuti handidi zvekungokunakidza ndokufadza woenda uchiti vachidimuro vakaoma. Kateerera pachirongwa. Vakaoma baba vaya, vaite vanorova vhangeri. Vanga vachiti kudii? Vakaoma. Hazvisizvo. Ndoda kuti dai Mwari atibatsira zvandiri kutaura izvi zvinyatsodzika mumwoyo mako, kwete mupfungwa chete, asi ngazvipinde mumwoyo mako, ngazvipinde muupenyu hwako, kuti udzivirire chechi yako kubva kumabasa evadzidzisi venhema nedzidziso dzenhema. Asi chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechipiri chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Ndinotenda kuti chidzidzo chanhasi chichabatsirawo zveupenyu hwako, uye ticharamba tichiyambirwa muchidzidzo ichochi nokuda kwevadzidzi venhema. Ndinoda kuti urambe uchiyeuka chinhu ichi, kuti iwe sechechi unofanirwa kuramba uchinamata nokuda kwechechi yanhasi, kuti dzidziso dzenhema dzirege kukubvisa pamberi paMwari. Ndakataura kuti kunzvera mweya yose inenge ichishanda muchechi handi chivi. Bhaibheri pacharo rinotendera kuti munhu anzvere mweya yose inenge ichishumira muchechi. Muchechi kana mukashayikwa mweya wokunzvera, vanhu vanorasikirwa nezvokwadi nokuda kwekuti dzidziso dzenhema dzinenge dzichibata hoshe muchechi imomo. Zvino ndisingadi kupedza nguva, ndinoda kuti ndibva ndatanga kuverenga. Ndinoda kuti senguva dzose uve neBhaibheri rako kuti tigofambirana pamwe chete. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Handina kuchitumidza kuti vadzidzisi venhema, asi ndachitumidza hedu kuti kusunungura nokurwira nokutonga kwaMwari. Kusunungura nokurwira nokutonga kwaMwari. Asi iko zvino ndoda kungotarisa bedzi nyaya yekusunungura kwaMwari. Kusunungura kwaMwari. Pandima 9 muchitsauko chechipiri chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 9 shoko roupenyu rinoti: Ishe unoziva kusunungura pamiidzo vanonamata Mwari nokuchengeta vasakarurama vave pakurohwa kusvikira pazuva rokutongwa. Kuna avo vanotenda kuti nenguva ino chechi iri kupinda panguva yokutambudzwa, vanofanirwa kuziva nokunzwisisa chinhu ichi chokuti icho Mwari vanoziva chaizvo nguva yokudzikinura vavo. Chokwadi chiripo ndechekuti icho munhu angatadza hake kuziva kuti Mwari vacho vanozvishanda chirudzii chaizvo, asi chokwadi ndechekuti icho Mwari vanoziva uye pachinhu chipi nechipi chinoitwa naMwari, Mwari vane nguva yavo. Dzimwe nguva munguva yaMwari inoita sevanyerere havo, asi vanenge vachiona uye vachimirira nguva yavo. Chimwe chandinoda kuti uone ndechekuti icho Mwari vanoziva zvekuchengeta vasakarurama vachivachengetera zuva rokutongwa. Dzimwe nguva kana munhu achirarama muchivi, upenyu hwake huchienderera mberi, anombofunga kuti zvichida kutyiwa kana kuti kunyarwa naMwari. Asika chandinoda kuti uzive ndechekuti icho Mwari havana chavanombotya uye havana chavanombokutya ufungi kana kukunyara. Asi kuti kana uchirarama uye uchiramba kunaka usingatendeuki, Mwari vanenge vakangokuchengetedza vachikuchengetera kutongwa chete. Ichocho ndicho chimwe chinhu chakavanzika chaizvo muupenyu hwavaya vanorarama muzvivi vasingatendeuki. Kana uchinge watadza, zvinenge zvakanaka ufunge, hama yangu, kuti utendeuke. Anotadza achitendeuka haangatongwi naMwari, asi mumwe nomumwe asingadi kutendeuka anotongwa naMwari. Vanenge vari panguva dzokumanikidzwa, Mwari ane nguva uye vanoziva chaizvo madzikinuriro avo. Ndatini munhu haangagone hake kuziva chinhu ichi kuti chirudzii chaizvo, asi ndatini Mwari vanoziva chaizvo. Mwari vane nzira dzavo. Munhu angachema-chema hake achiti, aiwa, chokwadi miedzo yandinyanyira, ndinopona here ini gore rino? Asi Mwari vanenge vachiziva havo. Vanenge vaine mhinduro mhenyu chaiyo. Mupostori Pauro vachitaura mutsamba yavo kuvaRoma, vanotaura pachena kuti hapana miedzo ingatibata iyo Mwari yavasingazotipi nzira yokubuda nayo. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti vaya vanorambira mumiedzo nomuzvivi, zvichida kazhinji kacho kunenge kuri kutoda. Ufunge Mwari vanoziva chaizvo musiyano pakati pevana vaMwari chaivo nevaya vasakarurama. Ina handingagone hangu kutonga nokuti handizivi, asi Mwari vanoziva chaizvo. Kana vachizotonga, vanotonga zvakarurama uye zvakaringana nokuda kwekuti vanenge vachiziva zvavanenge vachitonga zvacho. Chivi chemunhu chinogara mumunhu. Dzimwe nguva munhu wenyama haangagone kuchiona, asi Mwari vanochiona nokuti kuna Mwari hakuna chakavanzika. Mwari vanoona izvo munhu asingagoni kuona. Zviyo namasawi zvinokurirana pamwe chete. Mwari vanenge vachizviona havo. Vanenge vachingoti ivo regai zvikurirane, tinozozviona pakucheka. Ufunge nomusi wokutongwa, ndipo pachabuda chokwadi chaicho pamusoro pemunhu mumwe nomumwe. Muchechi chaimo muna marudzi maviri evanhu. Rumwe rudzi ndirwo rwevakarurama, asi rumwe ndorwevakasarurama. Vanhu vanenge vakangosangana chete, mumwe nomumwe anenge achizvidzawo wakarurama, asi Mwari pachavo vanenge vachiziva chokwadi uye vanenge vachiona havo musiyano. Dzimwe nguva ndinombonetseka chaizvo pamusoro pemasawi nezviyo izvo zvinenge zvichikurirana pamwe chete. Asi chinhu chimwe chete chinozongondifadza hangu ndechekuti icho shoko raMwari chairo riri kuparidzwa ufunge munyika dzose. Nerimwe ramazuva vachapatsanura ivo Mwari pachavo pakati pezviyo nemasawi, nomusi uyo wavanenge vari pachigaro chavo chichena chakakwirira chokutonga. Ufunge hapana chisina magumo. Chinhu chimwe nechimwe chinopfuura. Chivi chaicho chichaguma nokutonga kwaMwari. Pandima 10 muchitsauko chechipiri chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 10. Shoko reupenyu rinoti, zvikuru ivo vanofamba nomutoo wenyama pakuchiva kunosvibisa nokuzvidza ukuru vanotsunga vachiita nokuda kwavo vasingatyi kutuka avo vanokubwinya. Mashoko anotanga nawo pano mupostori Petro mashoko akasimba chaizvo, uye anongoratidza chete pachena chiratidzo chevanhu avo vanorarama upenyu hwakazvidzika chaizvo, upenyu husina hunhu. Ufunge kana munhu akangotanga chete kurarama munyama chete, munhu iyeye anenge atove neupenyu hwakazvidzika. Munhu anoda kufamba muupenyu hwakanaka hunofadza Mwari haafanirwi kuzvidza shoko raMwari, haafaniri kuzvidza zvinokosheswa naMwari. Chinhu chinondirwadza chaizvo mwoyo mangu kuti kuna vamwe vanhu vanoshinga chaizvo kuita zvakaipa. Mumwe munhu anotofa kupedzera nguva yake chaizvo pazvinhu zvakaipa, achitonzwa kunyatsoperera chaizvo, simba rake rose anenge akariisa muutera hwake. Zvino Mwari vanovenga vanhu vakadaro uye achavatonga. Chinhu chinorwadza chaizvo chokuti icho vamwe vanhu vanongoda chete kutora zita raMwari pasina. Vamwe ndivo vanongoda chete kutaura mashoko ekumhura pazvinhu kana kuti kuzvinhu zvinenge zvakaereswa. Ufunge zvinotyisa chaizvo kuti munhu angataure mashoko ekushoora zvakaereswa naMwari. Shoko raMwari rakaereswa naMwari uye idzvene chaizvo, asi munhu haatombozvioni izvozvo. Chaanongoona chete ndiko kutaura kwakaipa nokumhura, nokuti ndizvo zvinenge zviri maari. Asi Mwari vanovenga izvozvo. Ndinoda kuti uzvicherechedze iwe muupenyu hwako kuti hausi here kuzvidza shoko raMwari. Ichocho ndicho chimwe chinhu chabvisa vanhu vazhinji pamberi paMwari. Zvose zvakaitwa naMwari panyika yose nomunhu anofanirwa kuzviremekedza uye achizvikoshesa, nokuti zvakaitwa nesimba rinoshamisa nokubwinya kwaMwari. Pandima 11 muchitsauko chechipiri mutsamba yaapostori Petro yechipiri, tsamba yaapostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, vatumwa kunyange vanovapfuura nesimba noukuru havauyi pamberi pashe nemhotsva yokuvapomera nayo. Vadzidzi vanosimudzwa nokuzvikudza uye vanoita chimwe chinhu icho vatumwa vasina kuda kuita. Kana ukaenda mubhuku raJudha unosangana nenyaya yaMikaeri achirwisana naSatani nokuda kwomuviri waMozisi. Unoona Satani haana kunge achida kuti Mozisi azoonekwazve munyika yechipikirwa iyo yaizouya. Zvino ipapo pakabva pava nokusawirirana. Mwari vakaviga mutumbi waMozisi, uye Judha anotitaurira kuti Mikaeri haana kumbopomera Satani, asi akangotaura hake mashoko mashoma kungoti Mwari ngaamutuke. Ndinotenda kuti uchawanawo mukana wekuverenga ndima 9 yebhuku raJudha. Mumwe ari kutoti zvichida chidimuro asi yachitsauko harina chitsauko, rinongova chitsauko chimwe chete, saka tinongotaura pamusoro pendima. Rakafanana nerimwe bhuku ratichapinda munguva ichatevera ramuprofita Obhadhaya, rinenge ringori chitsauko chimwe chete. Ufunge kuzvikudza chete ndicho chinhu chakaipa muupenyu hwemunhu, nokuti kunopa munhu kuti aite sezvaanenge angofunga chete. Haana hanya nokuti vamwe vanofungei nokuda kwazvo. Hamene kuti wakambozvionawo here kuti munhu anozvikudza haana hanya nokuti vanhu vanoti kudii nezvaanoita? Haatombodi hake kutsiurwa. Chero chaanenge angoita ichocho chinenge chakangomunakira, chero chichingomufadza iye chakanakira zviri maari. Ndinoda kupedza chidzidzo chanhasi nendima 12 muchitsauko chechipiri mutsamba yaapostori Petro yechipiri, tsamba yaapostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 12. Shoko roupenyu rinoti, asi vaya zvavanotuka vasingazivi vakaita semhuka dzisina murangariro dzakaberekwa kuti dzibatwe dziparadzwe, naivo vachaparadzwa pakurohwa kwavo. Chinobudiswa pachena pano nomunyori ndechekuti icho vadzidzi venhema vakangofanana nemhuka chaidzo dzesango. Vanhu vazhinji vanotaura chaizvo pamusoro pekuti munhu akabva kumhuka. Ichocho handi chokwadi, kunyange zvazvo munhu achigona hake kumborarama semhuka nedzimwe nguva. Mupostori Petro achazotipa muenzaniso wacho muchirongwa chinotevera muchitsauko chino ichi. Ichocho ndicho chimwe chidzidzo chandinoda kuti ugozonyatsobatisisa chaizvo apo uchaverengapo. Vamwe vanhu vakafanana nemhuka chaizvo uye vakangomirira chete kubatwa nokuparadzwa. Upenyu hwavo hunongova bedzi upenyu hwekungodzikisirwa chete, upenyu husina tariro uye upenyu husina chaunobatsira. Mudikani, nguva chete ndidzo dzine shanje. Ndinoda kuguma pano nechidzidzo chanhasi uno, uye chishuwo changu ndechekuti uwane mumwe mukana waunoendererawo mberi uchikurukura nemumwe munhu pamusoro penyaya dzatiri kukurukura muchirongwa chino. Muteereri, shoko rangu kwauri nderekuti iro iva wakarurama. Nguva dzose pese pese paunenge uri, zvitarise utariso upenyu hwako, uzvibvunze kuti uri kurarama mukururama here. Ndiri kuti inini iva wakarurama, nekuti ichocho ndicho chinhu chinotarisirwa naMwari muupenyu hwako nguva dzose. Mauri Mwari vanotsvaga kururama chete. Uye urangarire kuti chinhu chimwe nechimwe chaunoita nerimwe ramazuva uchatongwa. Ukazviita uri pasi pemvura, ukazviita uri pasi pemugodhi, ukazviita uri murima, ukazviita uri pako wega, ukazviita uri pasingamboonekwi nevamwe vanhu, ukazviita uchifunga kuti ndaenda kune imwe nyika havachazivi zvinoitika kuno, zvakanzi nomuimbi haungazvivanzirishe.